kwetu anejisa mamarati mfukata chipataraje United Law Hospitals kana kuti UBH wachimba uye wakabata zinyuru wa zangyo wakanyuru wa zakasi ya nasiana senzire kura tibofafara kwao ni marishoma ya wano tiwaru kutambira sachi garo echikamu chepa UBH chesanga nore Zimbabwe Nurses Association kana kuti zina wa Anthony Majomosi wati wakote wafani wakubatwa sewamu wa shandi wose uhurumende wachiti waru kisa upenyu wa upa njozi kunyanya panguwa ino pawaru kushanda kuine chivere che COVID-19 Sachigaro wezina mudunu reula wayo wa Nicholas Chitore watu anamkwete waru kuzipira kushanda shisine ni kutungua jinji wane ngewasina zukwani siro kusangansira mbashka zimabazira kuzira kutuwasa wana utachu wana we coronavirus hasila tuumenda isi kukoshesa kuzipira kwa katai Tawapeza kuratizira wanamkote wa wazokera pabasa hasuwa kawanda wawo wangi wa funga shande taeza kunzwa kuwa kumkuru wa UBH ama inonsa shanjovu hasuwa nzi wangi wa rumu msangano hatina wakukwansa kunzwa dire urumende panyaya ii sanozi wa zuriku itika wanoti wakote wa pachipata wa champilo hawasu kukwansa kuratizira sewamwe wawo nekuti wakawanda wawo wakapinda pachirongwa chikuti wa sasangane ni wanu wakawanda mshire mekunge pachipatara ichi paita wanu wakabatwa ni COVID-19 mwezi wa pera mnemo onyaya imekamba ni ye Providence Human Capital inawe chikamuche Insco Africa ni masangano anoti IM for Bulawayo against COVID-19 Nathan Grove Benevolent Community Trust hapa zipo zinosana nsira mafiriji maviri nemba chadze kudzivirira kupararira kwe COVID-19 machira pamwe nechikafu zvekubatsira mukurwisa chirwere che COVID-19 mukanzuro yeguta reBulawayo nhasi mukuru weProvidence Human Capital amai Vuse Ndlovu vati vaona zvakakodzera kuti kambani yavo iise ruoko rwayo pakubatsira kunyanya kuchipatara cheThorn Grove Hospital.
We are in my groceries, my food hampers. For my back sales, I was teams being called out today, but who are suspected to be having COVID. Also, we are in my fridge, one deep freezer and one fridge to assist the Thorn Grove Hospital. And then, we are in my shipping kit for Shakari, and we are in Thorn Grove, and my scrap for my nurses, and we Thorn Grove.
Mea uguta revula wayo wa Solomon Mguni watenda masangano aya wakakurudzira veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zviri kukurudzirwa neveutano pakudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nahwo huri kuramba huchikwira. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taura Ishava.